Chikwata chengezi Platinum Stars chadimbura utungamiri we FC Platinum kusika pama points maviri chete. Izvi zvinotevera kurova kwavakaita Dynamos 1-0 murufaro stadium nezuro mumutambo usina kuya chaunga nemhaka yekukwidzwa kwakaitwa mutero wepagedhe kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora mashanu panzvimbo dzisingadhure. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tonerai Ndiraya ari kufara nezvakaitika.
Sacoach zvinofadza zvikuru kuwana kukunda chikwata cheDynamos. Profile yako inokura Sacoach, saka zvinondifadza. Asi zvikuru sei ndikunyanya kufarira kuti tatamba tahwina tareducer gap pakati pedu neFC Platinum.
Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa anoti ari kutarisira kusimuka kubva pavari kunyange hazvo vakarohwa nemadamburo.
Pari zvino tinongoti ngatiedzei kundo mitambo yatinenge tichitamba toonawo kuti vamwe vanenge vachitamba sei.
Chicken In yaramba kuramba yakatsaririra mushure mekunorova Mutare City Rovers 1-0. Panguva imwe cheteyo Highlanders yakarova Triangle 1-0. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Herentals 1 ZPC Kariba 0, Harare City 0 Chapungu 0, Nitrat 0 Shabani Mine 0, Blair Chiefs 4 Blair City 1, Black Rhinos 1 Yada 2. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro pekasolaga Premier Soccer League ndeizvi: FC Platinum 46 points, Ngezi Platinum Stars 44 points, Chicken Inn 37 points, Highlanders 35 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: Nitrat 17 points, Blair City 15 points, Shabani Mine 15 points, Mutare City Rovers 14 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.